mashoko aminista Mudancube, mashoko anosoresa nyika kuti ionekwe senyika isingakudzi mitemo kana kodzero dzavanhukadzi. Mashoko anoshoresa zvezvakare President vaMnangagwa, nokuti vanenge vakatsara munhu akaita savaOweni Mudancube asina rukudzo nevanhukadzi, asina rukudzo nevakarwira nyika ino, vanova ivo zve vakasunungura nyika ino kuti ivo vaNcube vave munhu ari pachigaro chavari nhasi vachiva minista muZimbabwe yakasununguka. Saka mashoko asina kunaka kuti pasi namai vamunyaradzi shoko, zvinongorova izvo kuti mai vamunyaradzi shoko vanofanira kufa. Naizvozvo mai vamunyaradzi shoko havana kodzero yokupindira kana kupinzwa mukati memadecisions andinopa inini semunhu mukuru, nokuti handina 18 years kaini ndabva zera, ndine 38 years. Saka aiwa, ndinozvishora ende zvinhu zvisina kunaka. Tinokurudzira vaNcube kuti vabvise mashoko avo.
Asika imi vashoko, muri kunzi hamuchisiri nhengo yeZANU PF, sei muri kupindira munyaya dzeZANU PF?
Aiwa kamukoma jonga, kana vangotanga kwakutaura zvei Constitution yenyika yeZimbabwe, zvinoreva izvo kuti zvaakutokoka mhuri yose yeZimbabwe kuti isumuke. Iyi Constitution yenyika yeZimbabwe yakasiyana neConstitution yeZANU PF. Isusu sevadao more veterans tiripo as watchdogs, tiripo as avanguards. Nyika yeZimbabwe inhaka yedu, naizvozvozvo ibasa redu kunge tichikurudzira vana veZimbabwe, kunge tichivataurira kuti vazive, tivasvinudze kuti aiwa ndo zviri kuitika izvi, uyezve hazvisi pamutemo baba Jonga.
Saka ivo amai venyu vakatambira sei mashoko iwaya akataurwa navaNcube?
Tiri kutozama nepose patogona kuti mashoko avaNcube asasvika munzeve dzavo, nokuti munhu zvakare ane chirwere chemwoyo, munhu ane BP, mashoko akadai akangosvera asvika munzeve dzavo, ndinodaira kuti zvinogona kuvaafekta. Saka tiri kutozamawo kuti vasazviziva, tichitotyira iwo madandemutande aya efonidzi kuti vanogona kungozosangana namashoko aya kana kungonzwa namasahwira.
Mune matanho amuri kutorawo here pamusoro penyaya iyoyi?
Idecision yemhuri kuti inge ichizenge ichiona kuti yoisa police report here kana kusuwa vaNcube, nokuti aiwa mashoko asina kunaka. Saka ipapo ndinomirira mhuri kuti ipe decision, kwete inini.